ichokwadi panofanira kunge paine mashoko anenge achibudiswa nehurumende kuzivisa veruzhinji. Nekuti vanhu vari muhurumende ava ma-civil servants, vanhu vari kushandisa mari dzeveruzhinji, vari kuraramiswa nemari dzevanhu. Saka vanhu vanenge vaine tarisiro yekuti vanhu ivavo vari kuperforma, vari kushandira nyika. Veforeign affairs vari kusangana nemadiplomats, vari kubuditsa mashoko ekushambadza nyika. Saka vanhu ivavo vakarwara zvinoreva kuti havasi kukwanisa kuita basa ravari kubhadharirwa neveruzhinji. Nekuda kwaizvozvo vanhu vanofanira kuti vaziviswe kuti vanhingi havasiri kunzwa zvakanaka vari muchipatara. Kunyange vasiri muchipatara, vanhu vanofanira kuziva nekuti health yemaleaders inyaya ine yatingati national interest. Munhu wese anofanira kuti azive utano hwevatungamiri venyika yedu.
Asi vamaguhu, hapasiro panopindawo here nyaya yekuti pane privacy panyaya yeutano hwemunhu?
Kwete, privacy ndiye private citizen. Sezvakaita vamaguhu munhuwo zvake. Utano hwangu hunoafekta chii ana ari kucholocho, hazvinei naye. Asi the moment yawati iwewo waakuda kuita a public servant, waita kuti upenyu hwako huyanikwe pachena. Kurarama kwako iwewe kwaane chekuita nekurarama kweveruzhinji. Saka muri kuona kuAmerica iko zvino izvi kune nyaya yanetsa yaJudge Kavanaugh, uyo ari kunzi akasopara mhosva about 30 years ago, kana kuti ari kufungidzirwa. Asi nenyaya yekuti akuda kuoccupy a public office, vanhu vane interest yekuda kuongorora background yemunhu iyeye. Saka nyaya yeprivacy hatidi kuinzwa kana munhu achioccupy a public office.
Asi chii chinoita kuti vanhu ivava vasada kuburitsa utano hwavo kana pavamire vamaguru?
Inini ndinofunga kuti mararamiro akaipa avanenge vachiita, yekuti vanenge vachiziva kuti havanzwirwe tsitsi nevanhu.